Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare. Mangwanani anhasi uri musi wechishanu, Kurume 15, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kutevhenyura muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tagamuchira tsamba yekutisuspenda kushanda kwedu mudistrict remasvingo kubva kuna district administrator wahove. Vati izvoni isu tiri kupindira mune zvematongerwo enyika uye takaparticipata nekukurudzira vanhu kuti vange vachienda pastay away.
Hurumende yambomisa sangano recommunity tolerance and reconciliation development trust kuita basa raro mudunhu remasvingo. Nyanzvi munyaya dzekurima dzoshushikana nemapisiro ekunze ayo anonzi atokanganisa zvirimwa zvakawanda. Nhasi tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri muchirongwa chenyu cheStudio 7. Hurumende yambomisa sangano rinorwira kodzero dzevanhu recommunity tolerance and reconciliation development trust kuita basa raro mudunhu remasvingo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Brighton Ramusi, mushandi wekotadvati, vagamuchira tsamba kubva kuna mudzidzi wedunhu remasvingo varei hove ichivaudza kuti vambomire basa. Varamusi ava vakambosungwa nevamwe vashandi vesangano iri munandira vanoti hurumende yagara isingafarire basa ravanoita.
Tagamuchira tsamba yekutisuspenda kushanda kwedu mudistrict remasvingo kubva kuna district administrator wahove. Vati izvoni isu tiri kupindira mune zvematongerwo enyika uye takaparticipata nekukurudzira vanhu kuti vange vachienda pastay away yakaitika muna January. Isu tiri kuona kuti kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu nokuti mashoko aya ari kuuya mumazuva mashomanana adarika. President wamunangagwa wakanga vati vachateverera masangano akazvimirira oga, vapo vaitaura vari kumwenezi vachiti vachada kuti vaongorore mashandiro emasangano akazvimirira oga nokuti ndo mamwe emasangano ari kuita kuti vanhu vange vachiratidzira.
Vatiwo zviri kuratidza kuti hurumende iripo haina utongi hwejekerere sezve chida kuvhara mikana yekushanda kumasangano anodzidzisa vanhu zvekodzero dzavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa sangano iri vaziva nai muzorodzi vati kumiswa kushanda kwavaita kuchakanganisa zvikuru vashandi vavo.
Suspension yatapiwa nehurumende ichiaffecta vashandi vanosvika iwo 15, then igoaffecta zve 10,000 mamembers ari mucommunity tolerance reconciliation and development. Ava mamembers anga achibenefita kumagarden peace gardens, anga achibenefita kumasoka tournaments, anga achibenefita kumahuman rights education yatanga tichivapa nesocial accountability yatanga tichivadzidzisa necapacity building uye kufusha kwemari kwemadzimai nzvimbo dzakasiyana siyana kuchaderera. Saka izvi tinozviona sezvinhu zviri kuitwa nehurumende mushure mekunge vamunangagwa vataura mwenezi kuti vanoda kudzinga macivic society organizations. Tikuzoona sekuti zviri kuitirwa politics. Uye tikatarisa patakaenda kuofisi kwaDA, DA waitobuda ziya. DA wakanga asingakwanisi kana kutiudza nyaya iyi. DA wakanga akagarirwa nevakadzi vatatu vakanga vabva kupresidents office.
Varamusi vaenderera mberi vachiti nyaya yemagwaro haisi uya vari kurambidzirwa sezvo vane gwaro renotorial deed of trust ravakanyoresa kuhurumende muna 2012. Vanoti uku kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo sezvo vachipomerwa mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika uye vachinzi vanotsigira bato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Varamusi vati havasi kuzopeta maoko kodzero dzavo dzichityorwa nekudaro vachaendesa hurumende kumatare.
Isu nyaya iyi takaisa kumagweta edu arura kuona kuti anotibatsira sei tirambe tichishanda nokuti mudzviti haana simba rekunge achitidzivisa kushanda nokuti isusu zvakarejista setrust.
Vahove varamba kutipa chikonzero chavamisira kota rebasa parunhare vachiti vanga vakabatikana apowo gurukota remasvingo vaedza tadzamira vatanga sati vasungwa nezvenyaya iyi. Vati tizovafonere asi havana kuzobatika panhare mbozha yavo. Vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba gonese vati hurumende yatotanga kushungurudza masangano ainofunga kuti anovapikisa. Vati uku ndiko kutanga kwekuvharwa kwemasangano akazvimirira sekuzadzikisa mashoko akataurwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumwenezi. Mugore ra2013 hurumende yakambovharisa masangano akazvimirira 20 mudunhu remasvingo. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti mapisiro ekunze atokanganisira tarisiro yevarimi vakawanda munyika sezvo zvirimwa zvizhinji zvakabatwa zvasvika panguva yekutimbuka. Mumwe murimi ari kuchema nekupisa uku vaValentine Ziswa vanoti varimi vakawanda vavhiringwa nekupisa kwekunze uku uye vacharasikirwa nemari dzavakashandisa kutenga mbeu nefotereza. Zimbabwe Meteorological Service Department inoti matunhu akanyanya kukanganiswa nekupisa kwekunze anosanganisira Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands neMasvingo, kuchitiwo dzimwe nzvimbo Manicaland neMashonaland East neCentral dziringe dzichibatwawo. Vaziswa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kupisa uku kwave kukanganisawo rufuro rwezvipfuyo. Vemamiriro ekunze vakazivisawo kuti mvura yakasimba ichanaya kutanga nhasi kusvika mukupera kwesvondo rino, asi Vaziswa vanoti havaoni mvura iyi ichibatsira varimi kunze kwekungowanisa zvipfuyo zvavo mvura yekunwa.
Hazvina kumira zvakanaka, kuri kupisa zvakanyanya, mvura haisi kunaya ende mbeu dziri kutsva dzinge dzapa stage yekuti dzinge dzakuda mvura kuti dzibereke. Saka tine dambudziko renyanya, kuri kupisa zvakanyanya.
Kupisa uku kuri kubata nyika yose here kana kuti kune matunhu akuri kubata?
It appears like inyika yese, asi kune nzvimbo dzakanyanyisa dzakafanana na Matsa, vana Masvingo, vana Bohera, particularly even Manicaland, nzvimbo idzo dzanyanya. Tikangoti kuri nani zvishoma northern part of the country, vana Mashonaland West, Mashonaland Central and a bit of Mashonaland East, takuindaona namure wako ndo kunenge kuni kuchiri nani. But otherwise the whole country ine problem yakanyanya yezuva nekushayika kwemvura.
Ko nyanzvi dzezvemamiriro ekunze vari kutiwo nekupisa ikoko?
Vari kutiwo zvichida this weekend, vari kuti kuda zvichida this weekend kungangoita mvura inobva nekumozambique ichiuya muzimbabwe nekupisa kungakoita nani. Asi vari kutiwo phenomenon iri general estimates yavo, vari kutivo nekupisa ikoko mbeu dzichashayika chaizvo chaizvo, kuchashayika ukowo hwakanaka. In fact tinofunga kuti gohwo redu gore rino rinenge riri the worst kuda kuma more than 5 million people vanenge vasina chikafu gore ino, uyezve mombe dzaafekta huswa. Huswa hunonyatsa kukura zvakanaka, huri kufa, mombe dziri kufa nezvirwere nekushaya kuti vakakwana. But patinozosvika kunana June, July, August hatitabuda mudziko rakanyanya.
Mataura imi kuti vemamiriro ekunze vari kuti kungangonaya mukupera kwesvondo, pane tarisiro here yekuti mvura iyi ingangozomutsiridzawo mbesa dziri mumunda?
Mbeu zhinji hadzichamuka, mbeu zhinji hadzichamuka zvachose. Chibage kana changosvika panguva yekuti chabudisa muchekechera chisina mvura chobva chatokona kuita vana. Zvingangomuka kuda mwewo mbeu yakafanana kana vana fudya kana mvura ikanaya zvinoita zvakanaka. But mbeu zhinji especially chibage hachiita zvakanaka. Zvinhu zvakafanana zviyo, small grains, kana mvura ikanaya zvakanaka zvinogona kuti zviimprove zvishoma. But even the yields would be very very poor. Tingatarisire kuti mayields uko hwedu hunenge hwakafanana nezvinormal.
Tochitarisawo pakugadzirira kune kwakaitwa nehurumende, mune tarisiro here yekuti ingange yakagadzirirawo nzara iri kutarisirwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwekunze?
Gadziriro yehurumende inofanira kuanaunzwa kuvanhu. Tikuona kunyanya tikatarisira bhajeti yakaitwa naminista wefinance, haina kutiudza kuti pane tarisiro yekuti either paitwe mairrigation kana kuti paitwe zvingaitwa kuti nzara ipere. Zvikunzwa zvichinzi tiri kukumbira mari, hatisha kumbira mari. But nyaya for example yelivestock is a national disaster, havasi kuanaunza kuti kwaita drought, havasati vanaunza kuti it's a national disaster. Ende havasati vataura kuti maresources vachawana kuti kazvinhu zvekushandisa kuti batsira vanhu zvichabva nekupi, havasati tazvinzwa. But even more so nekushayika kuri kuita mari munyika, especially mari yekunze mumaforeign currency, kushayika kwari kuita tinoona sekuti tichaita dambudziko rakakura. Nekuti kuchada kutengwa chikafu, kuchada kutengwa mishonga yekuti mombe dzirapwe, madhibha nezvimwe zvakadaro, hatisi kuona hurumende ichitiudza tarisiro yakatsarukana kuti zvichaitwa sei.
Nyanzvi munyaya dzekurima vaValentine Ziswa vachitaura vari parunhare vari kumacheke naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau anhasi. Bepa na urekroniko rinoti dutu mpengo rinemvura ya kawanda riri kutarisirwa kupinda muZimbabwe nasi kutanga nenzvimbo dziri kumabvazuva. Bazi Meteorological Service Department rinoti dutu mpengo iri riri kubva nekuMozambique uye matunha anoti Manicaland, Masvingo, Mashonaland East, Mashonaland Central achatanga nekuona mhepo yakasimba uye mudenga mine makore akanyanyisa zvikuru. Bepa na Ure Daily News rinoti vagari vemubulawayo vachagara vachityira upenyu hwavo kudzamara hurumende yagadzirisa pombi dzinofambiswa nemvura inoshandiswa muDzimba. Izvi zvinoitika panguva iyo makanzuro mazhinji munyika ari kunetsekana nekuwanirwa vagari mvura yakachena sezvo makanzuro aya asina mari yokutenga pombi itsva dzekushandisa dzichitsiva tsaru dziri pasi dzagarisa. Makateerera ku Studio 7 tirikutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yandinofarira zvikuru muchirongwa chino, nguva yatinonzwa kwamuri imi varidzi vechirongwa vateereri. Asi tinokuzivisai kuti mashoko atinoshandisa pachirongwa chino haanei nepamire Studio 7.
Mangwanani, mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. Vana mukoma Jonga, vana Tete, Mavelas Mushanganya, vana mukoma Bhisi Musulu, vana mukoma Mutunga nevamwe vese. Ndichiti ndinotenda nenhau dzamunotipa nguva nemisi, nhau dzinova dzechokwadi uye dzinotendeseka dzine umbowo hwemandiriri. Ini ndinoda hangu kutaura panyaya yamaibvunza vospika wedu mutauriri wepati yedu yeMDC vaJacob Mafume navatorwadza mugwadi veinformation kubato reZANU-PF maererano namashoko akataugwa navamunangagwa kuti vari kuramba kuti munyika muna vanhu vakaurawa more than 16, vakadzi vakarepwa nevamwe vari kusungibwa mhosva vachisungwa nyaya dzepolitics vari mumajeri. Imi munoziva ZANU-PF kubva kudhara yangu kuti kana munhu akangopesana nayo pakufunga yototi munhu uyu wapanduka. Chiro chida kuvaonesa gwara rakanaka rokufamba naro hutokudza kuti watova mupandoti pasine mhando. Izvezi nezuro waiti munangagwa waitaura achiti tangirai anga ari munhu kwaye aibwira kodzero dzavanhu, asi panguva yake yairarama munomu vaimubata vachimurova vachimuti ndiwo mhando uri kutumwa teneamerica. Munozadza mupiefu aimbofia tenda zvakafanana nemi. Chero ipapo pamakatanga nepenyuro yeStudio 7 moziziva kuti mamusingatendi bhuku kubroadcasta muri muZimbabwe, chero kuwanikwa munhu achiteerera Studio 7 muZimbabwe waiurawa wainzi vamwe vose vashandi veStudio 7 imhandu vakapanduka. Saka imoti nhasi ndo pavangazobvuma kuti shuwa vanhu vakaurawa vanongoti zviri staged. Havangambotendi chiva kuti vakadzi vedu vakarepwa, vanasisi vedu, vana vatete vedu nehanzvadzi dzedu dzakarepwa. Havambotendi izvozvo kuti ivo ndo mabhinya acho ndo vaizviita. Chero mbavha chaiyo chaiyo ikaba yakamai one kids yakabata chinhu chayaba inongoramba wangu kuti handisini ndaba ini heichichi. Ndo zvakafanana neZANU-PF, hapana chinhu chitsvene chinotaugwa neZANU-PF chinoindisa nyika mberi, hapana. Ini ndini zvangu ndini baba bona chatunga mukabe chitaura ndiri kuno South Africa ndatendangu.
Haiwavo ngazvitibvirepo, haiwavo ngazvitibvirepo. Pepepe kuita sei murume mukuru sho angabuda patv achitaura kuti hanzi chamirira ndesatani. Nai baba vachida baba vanoziva vanotiziva zvakanaka ira inda vachitamba namwari mhani vari kuzviita ivo ndivo mwari neropa zvemumaoko mavo. Vakomanaka vakomanaka hazvina mhosva, inguva chete tinosangana tese takabva muhuru vatichadzokera muhuruva. Ngavazive shoko iroro vangangwara zvavo asi pasi vanongodzika chete 6 feet ndeimwe chete tirigosangana ikoko. Muridzi wevanhu muridzi wevanhu ari kwari kuzvinzwira hazvina mhosva. Studio 7 ndinokutendai nekuti panhau dzisina dira dzakarerekera iye maramba makadaro dai maramba muchitepenyura mwari akutungamirirei mukwanisiwo kuzoita mipenyuro yenyu mukati menyika yeZimbabwe. Ndini wenyu Dr. Love kana kuti Joshua Zenemani chataure vanganditsvaga tinovaziva ndokubasa kwavo.
Manhero akanaka vashamarari veStudio 7, mashoko anozvika kuno Amunotitumira nguva dzose mangwanani nemanheru zvakare. Choda kukupai kukutendai nechirongwa chamunotipa manheru nemangwanani. Zvakanaka chose. Ini ndinongoona sekuti panyaya dzekutaugwa idzika taneta namunangagwa. Taneta naye munangagwa uyu. Zvichingopoteredzwa, zvichipoteredzwa zvisina maturo. Zvingozviva zvinongogadzirisa gore remai time time gore remai rinongara kutopera. Zvingoti kwazi ndinogadzirisa. Nogadzirisa. Iye maguta wacho nebhengi rake basa rinofanira kuti ripere ipapo. Inongona sekuti vachamisa pavakatotaura pavari kugwere vachiti tida kupa vari munangagwa chinguva chishoma nani vazosungwa nemutemo. Ndinokumbira kuti mashoko angu iwayo mwabuditse pachirongwa zvisvike ikoko kwavari kuti angazviitike nekuti angatobvipozve. Munhu kumubvisa kunotonetsa zvebecause angozvibviri ega ada kutomubvisa ipapo. Ndinongona sekungoti chaunga chese changa chiri kugweru hande kupariramendi ikoko anongobva oga kuti panapa apa ndapera panapa. Ndo zvindinganasa kuona kuti ndo zvingatoitika izvo because nyaya iyi ingatonetsa. Vamwe vachitotambura imomo vakatotiza vari kupotere kusouth africa, vamwe vari kubanze kwenyika hazvitori nani nekuti havasiriko ikoko. Vanongonzwawo ngenzeve nechirongwa chamunovapa vachingonzwa kuti ndezveikoko. Saka ipopo pakataura vachamisa vachiti toda kuti tivape chingoma chinguva chishoma nani taunga chese changa chiri kugweruka hande kupariyamendi kwacho ikoko. Kana ari masoja acho angazombofuri munhu wese chaunga changa chiri mustadium muya zviitike abve atobva munangagwa wacho patooneka kuti chii chinoitika ipapa. Tenda.
Aiwa mazvinzwira vateereri, vamwe venyu vachitumira mashoko. Tombotarisa vari paFacebook live vari kuteerera izvozvi. Ndiri kuona zvine zviti nevanhu makumi matatu nevaviri vari paFacebook. Faith Chiromo anoti morning. Sisi Faith havana kutaura kuti vari kupi. Kota mai Nico Gogovata vanongotiwo morning, but handina kuziva kuti vari kubva kupi. Mukoma Samuel Musakaruka anoti morning morning. Glenn Dewa anotiwo zvakare morning. Selector Gabby Jones anoti morning zvechokwadi mangwanani muZimbabwe. Tinokutendai vateereri nekutsigira chirongwa chenyu. Aiwa nguva ndiyo ine shanje. Tinotenda mose matumira mashoko enyu nemi makateerera pari zvino paFacebook. Tinoti rambai makatibatsira, makatitsigira nekuti chirongwa chino ndechenyu. Kune avo vatisina kunzwa nhasi tinoti musaore mwoyo, rambai muchitumira mashoko enyu. Vane tsamba dzatisinawo kuverengawo paFacebook live tinoti musabvepo, rambai muripo muchitumira mashoko. Tinokutendai vateereri veStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yakakanda nezuro manheru zvombo munzvimbo dzainoti dzine vari kuirwisa mudunhu reGaza. Izvi zvinonzi zvakaitika mushure memaawa maviri guta reTel Aviv rakandirwa zvombo zviviri zvemaroket. Mauto emIsrael haana kuzivisa zvakawanda zvakaitika, asi masangano enhau emPalestine anoti maroket maviri aya akakandwa kuchamhembe kweguta reKhan Yunis. Mapurisa eNew Zealand atumira mapurisa ane zvombo kuguta reChristchurch zvichitevera kuridzwa kweputi muguta iri. Masangano enhau anoti kurira kweputi uku kwaitika muchivakwa chechurch nhasi. Mumwe aona zvichiitika audza Reuters kuti aona vanhu vatatu vanga vachibuda ropa vakarara pasi. Mumwe womunhu akaudzawo Associated Press newspaper news agency kuti aona mutumbi yevanhu vakafa yakamwararira kwese kwese. Makateerera kuStudio 7, ani mimi chirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Urongwa hwekutsvaga munhu achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemuAmerica hwatanga zvichitevera kubuda pachena kwevanhu vanodarika gumi vazvipira kupinda musarudzo iyi. Vanhu vabuda vakawanda pari zvino vanhukadzi vanosanganisira amai Kamala Harris, amai Tulsi Gabbard, amai Elizabeth Warren nevamwe. nyanzvi munyadze matengero venyika dzinoti huwandu hwevanhu vachapinda musarudzo yemudemocratic party huchakwira nekupinda kwenguva. Anokunda musarudzo iyi achakwikwidzana na Donald Trump veRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika iyo ichaitwa gore rinouya. Chizvaro cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paHoward University muWashington DC. VaKelvin Mandunda vaudza tanonoka hwande weStudio 7 kuti zvinofadza chose kuona zviri kuitika muAmerica sezvo pasina ari kuchityidzira mumwe.
Ndingati mumwe chete chiri kundifadza pamacandidates matsva ari kuisa mazavo. Kune macandidates echidiki. And vakandidza echidiki vari kuuya nepfungwa dzakasiyana nevamwe vati kurei vagara musystem kwenguva yakareba. And saka ava vechidiki mafungiro avo ari kuenderana neruzhinji rwepopulation yemuno muAmerica yechidiki ingasandudza maitirwo anoita zvinhu muno. So ndochinhu chikuru chiri kundifadza.
Kana makatarisa huwandu hwevanhu vari kukwikwidza vanobva kuDemocratic Party, chamunokuona chii?
Ndiri kuona zvinhu zviviri, ndingati zvitatu. One, kune diversity yemacandidates. Vamwe vagara musystem kwenguva yakareba vari kutaurwa kunzi vari kuda kumhanya. Ndiri kuona kechipiri vemacandidates echidiki huwa first time runners vanambotaura. And kechitatu ndiri kuona diversity in terms of gender. Madzimai varimo, I think the majority vaannounced vari kumhanya vakadzi. So zvinhu zvandiri kuona zviri kundifadza.
Pane vechidiki vamuri kuona vanokuyevedza enda vapi?
Ari kunyanyo ndiyevedza ndicongresswoman wekuHawaii vanoitwa vaGabbard, Tulsi Gabbard. Vaive vari muchiuto and is a very young congresswoman. Especially panyaya dzeforeign policy, vari kuda kushanduka maitirwo anoita foreign policy neAmerica. Ndofunga kana nyaya dzemasanctions zvaisimboitwa vanenge vasinganyanyoenderani nazvo kuti ndo nzira yakanaka yekudhila nenyika dzatisingawirirani nadzo seAmerica. Vari kuti ivo vanoona kunge pane dzimwe nzira dzingave nani kana muchida kuchinja maitiro anoita nyika dzamusingawirirani nadzo. Also nyaya yehondo yekudya mari yakawanda, we have spent trillions of dollars tichirwisa achida kuita regime change. Zvinhu zvavanoda kushandura. Saka ndiri kufara nawo mai avastering.
Kana makatarisa kumira kwazvakaita iko zvino izvi, munoona sekuti mukana wavo wakakura here kuti vabudirire?
Ndisingazivi kumberu nekuti vaSanders varimo futi vaBernie Sanders, and last time vakakwikidza zvaidadisawo. Saka hameno kumberi uku vamwewo vachaannounsa. Moza politics dzemuno epolitics dzemari zvezvichienderana nekuti anokwanisa kureza mari ndiye anenge anotonga. Saka handioni vachizobudirira kumberi uko nekuti ndinoona vamwewo vanokwanisa kureza mari ndo vachanyanyobudirira.
Umwe anokuyevedza indiani?
Umwe anondiyevedza ndiBernie Sanders. Anondiyevedza nekuti maonero ake panyaya dzehealthcare, panyaya dzana education neinfrastructure neforeign policy ndinowirirana nazvo. Contract yaizvino muno muAmerica is an old contract yemababy boomer. Maonero avaita kuti nyika inofanira kuita so very capitalist, and isu vechidiki mazuva ano hatichawirirani nazvo because hazvisi kutishandira. Zvekuti healthcare nechikoro maessentials eupenyu zvive zvichidhura kudai. Saka vanhu havasi kuwirirana nazvo. Vanoona dzimwe nyika dzakangoenzanawo neAmerica paupfumi hwevanhu, dzakarongeka zvakasiyana, and zvinhu zvakaita sehealthcare, seeducation, sehousing hazvidhuri zvakaita sekuAmerica kunyika idzodzo. Saka ndiri kufara nekuti munhu ari kuchallenja structure yesystem yemuno muAmerica. Ndofunga angaende kumberi kupfuura zvakaita vana Obama yevaSanders.
Zimbabwe ingadzidze chinyi pane zvamuri kuona?
Chikuru chiripo nyaya yetolerance. Inoratidza kuti system inofanira kuencourage vanhu vari qualified, vari competent kuti vakande mazita avo kuchallenja for position. Kurecycla kunoita leadership ndo kunosimbisa nyika. MuZimbabwe chinhu chatinotadza. In fact tinoto kareja. Nsanda mbunzi wa muna chita isa zitara kimunu wa Amerika antanga kunzi imandu, mutengesi, chichi za toita kumushazia. Chechipiri, tona uti vanwechidiki kana waisa mazitavo, mafungra wane kaka siyana, nikuti ndo wane kwa jona reality ya kaka siyana. Ne wanu wakura, wanu wakarisam system.
Awo wanga wari wa Kevin Manduna, vachitaura wari parunare, wari mu Washington DC na Tanono Gawande we Studio 7. Nasi mchikamu chedu chemu manzi, tinama Kenneth Manyaruke achiti mwari wakanaka. Mwari makanaka mumanzi wa baba Manyeruke uchuya kwa muri musuwe shishanu mangwana nikudai chutefe nyora tiri kuno ku Washington DC reshowa mwari ngavate ndu wakanaka kumuka kwa taita chido chavo sezongu ya diapera regaiti mbota risamsore na uzaiduza nasi hurumende yambo misa sangano Re Community Tolerance and Reconciliation Development Trust kuita basararo mudunu remasingo Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru apo tichange tichikupai nhau dzeStudio 7. Kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mune mumwe wangu Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Soku izika.